Ini ndini jonga kande miri nichiti ene msore na udza nasi china chivavu 12, 2016. Mutungamiri wenyika wa Robert Mugabe varuku Uganda uko kuri kutora mhiko mutungamiri wenyika iyi Yoweri Museveni. MDCT yoronga kuendesa banga guru renyika RBZ kumatare dzimosva nenyaya yemabond notes. Vatungamiri vemutambi wetsiwa Charles Manyuchi veOriental Boxing Promotions vari kuda kuti mutambi uyu adzivirire bande rake reWorld Boxing Council reSiriva muZimbabwe. Nhasi tine hurukuro na governor weRBZ Dr. John Mangudya nezvenyaya yemabond notes aya. WFP inoti Zimbabwe yakatenga chibage chinosvika mazana matatu nemakumi mashanu ezviuru mukuedza kurerutsa dambudziko rechikafu. Muchirongwa cheWomen's Round Table tiri kutarisa nyaya yemadzimai ari kubatwa senhapwa kunyika dzakaita seKuwait, tichitarisawo mashoko eAmerica ekuti iri kubatsira kurwisa dambudziko iri. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pa shortwave.